Baba vechidiki vanogara mumusha weHopley muHarare vaJoseph Chapera vanoti havaoni 2025 ichiunza rombo rakanaka kune vechidiki vakaita saivo nevamwe.
2025 gore rakaoma zvikuru. Tinotoda kutoshingana kuti zvinhu zvacho zvese zvatatifungidzira kuti zvinogona kunge zvakuita zvinani. Manyamamire nerongo. Mabasa akutopera tikatarisa zvipatara hakusina mishonga. Saka 2025 igore rinotoda nyasha dzaMwari.
Mumwe wechidiki muHarare muzvare Besta Chandata vanoti havaoniwo remangwana revechidiki rakajeka nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika.
Vechidiki vacho havasi kukwanisa kuitawo zvinoraramisa mabhizimusi angavararamisa. Mazhinji avari kuita acho tongozi mari yavari kubata ndoyo iri kuvasustaina, ndoyo yavari kubva vadyawo yatoti hand to mouth. Kuchengetedza mari parutivi kuitira ramangwana hapana zvakadaro. Upenyu kuramba uchioma zuva nezuva. Vakashanda ndoo vakashanda kare. Zvinoizvi hanzvuga dzakarema.
Asi mumwe wechidiki uye vari mukuru wesangano revarimi vechidiki reZimbabwe Young Farmers Trust vaJoshua Titanga vanoti vanoona kurima kuchisimudzira vechidiki vakawanda mugore ra2025 kana vakashandisa mikana yavanoti iri kuwaniswa nehurumende.
Takanangana nehwaro hwakaparirwa naPresident weLand Title Deeds zvoreva kuti mayouth ese vaane mukana wekutora zvikwereti nekupiwa zvibatiso kumabhengi yatoti bhengibhiliti. Saka zvaakurakidza kuti mayouth edu aane mukana wekurima nekuwandudza upenyu hwavo zvakanaka.
Asi kunyange vechidiki vachida kuita zvose zvavangakwanisa kuita mukuzvisimudzira, vakambotungamira sangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vaAlan Chipoi vanoti shungu dzese idzi dzichadzipwa nemitero mitsva yakadzikwa nehurumende.
Mukazvitarisa munoona kuti vechidiki munyika yeZimbabwe havasi formally employed, vanozviitira vega, vanozvishandira nemaoko avo. Asi tiri kuona vamutuli muve vananaira zvakare kuendera zvese zviri kuitwa nevechidiki vachienda kunokwidza mataxis. Saka izvozvo zviri pachena kuti ramangwana revechidiki mugore ra2025 rakaminama harina kujeka.
Sangano rinoshanda nevechidiki reNational Association of Youth Organizations rinoti mutsvakiridzo dzakaitwa zvakabuda pachena kuti nekuda kwemikana mishoma munyika vechidiki vakawanda vane pfungwa dzekunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Asi gurukota rezvevechidiki vatino machakaire vanoti vechidiki vasagarira maoko muna 2025.
Kubva patakatanga kuno chikoro vabereki vedu kuma80s kuma90s vaingochema kuti zvinhu zvakaoma, hapana pazvinozombonzi rakapfawa kana kuti rakaoma. Iwe pfungwa dzako nemaoko ako ndo zvichataura kuti gore rakaomera kuti rinoti rakapfawa.
Wechidiki anoongorora nyaya dzevamwe vake vechidiki uye ari mutungamiri wevechidiki mubato reZANU PF vaPeter Matangi vanoti hurumende inofanira kutora matanho makuru kuitira kuti upenyu hwevechidiki hukwanise kusimudzirwa muna 2025.
Angava mabhizimusi, ingava mikana yekuvandudza upenyu hwavo zviwanikwe zvichisapotwa zvakare, tichitarisira kuti kunyange bhajeti rakapiwa kuministry of youth ringe richikwanisa kushandiswa rakanangana nekusimudzirwa kwemukana wechidiki. Ndo zvatinongotarisira nekuti takaona gore rakapfuura ranga risina zvakanyanya zvikuru kune vechidiki.
Vamwe vechidiki vakafanana navaSteven Sakozi Chuma vaimbotungamira vechidiki vemubato reCCC vanotiwo mikana yekusimudzira vechidiki muna 2025 inofanirwawo kuendeswa kune vanhu vose, kwete zvanga zvichiitika mugore ra2024 zvekuti yaiwandira kuboka rimwe chete rezvematongerwo enyika rinova riri kutonga reZANU PF. Asi hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025 sezvo paine tarisiro yekuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uno wekurima. Kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zvekurima dziri kuti tarisiro mune zvekurima inogona kudzikira sezvo mvura isiri kunaya sematarisiro avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.